Phantom, do it.
Whoa, Tini Baba Troy. Baba Baba Munangagwa. Are you on the Mika Hiro Edu? Are you on the Minzira Edu? Oh, na na na. Migwago yakanaka una ma airport nyama tinotenda nezvese zvamakatiitira oh sibora nemvura ichamoneza muri kusimudzira nyika ino baba tiri kuzviona hedu nyika ino Kusvika kuchiedza esoso atichke kotonga miri rwakanemi kusvika kumberi meri uko dzimi manera aiwa munangagwa dzimi mugwagwa kusvika murugore rwedu hamunangagwa aiwa dzimi mune chinangwa nyikai Muri kusimudzira nyika ino baba tiri kuzviona hedu.